Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamafuvhu 24, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune. Asi Zimbabwe Electoral Commission yagara zvayainoti haina bato rainoshanda naro kana kutsigira pakushanda kwairi kuita. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira 41 vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo. Sarudzo dzinoenderera mberi nhasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune senzira yekuda kuti bato rezano PF rikunde musarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nevazviti ndivo mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mkwananzi apo vataura nevatori venhau nhasi masikati muHarare.
Mabaloti hana kusvika nenguva chitaura dai so ndikunzwa kuti kuna Glenora mabaloti akasvika na1 AM kusvika na2 nhasi vangu vachingovhota election sarange rakapera nezuro vana fazi vaisa matafura vachinyebera vanhu vachisidzira vanhu pama polling stations mapikicha chaivo emacandidate kunyanyanya emukuru wedu advocate Nelson Chamisa yakaisina kujeka vaitoita maune vachiitira kuti paite confusion yekuzokwanisa kuzama kuti vape zvinenge zvabuda musarudzo vobudisa maresults ekunyepa.
Vamkwananzi vatiwo havakwanisi kubuda pachena padanho ravachatora vachiti vachazoita izvi mushure mekunge ZEC yazivisa bato rakakunda.
Saka marizao dzachabuda ipapo tinofanga kuziva tese kuti haasi saka tichange tiona kuti zvafamba sei hatingatauri zvakawanda navasarudzo vasatisati dzapera tichiri muprocess tikuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi sachigaro vezano PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vati vanovimba nebasa riri kuitwa neZEC.
Asarudzo dzakaitwa murunyararo zvekuti mapepa akanonoka kuuya izvo zvinowanikwa malogistic problems. Asi chakangonaka ndechekuti hapana kumbonzi mapepa hapo maakumbovhota nearipo, so zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Kugutsikana kwavamasimirembwa kunotsigirwa nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake.
Hachatiri musurungoda chete tirimusoda kuti patangoita noizi chete senyika yedu ine peace seizvozvizvi kuvhota vanhu vakavhota zvakanaka kuti zvabuda musarudzo ndizvozvo.
Asi sekuru Neva Mafuta vemuHarare vanoti havasi kufara zvachose nemaitirwo akaitwa sarudzo neZEC.
Ini ndakauya pano kafu ndichidzoka ndichidzokera ndichidzoka zvaiitika zvandezvokuti tinete. Saka iti wazari chwali tactic yekuti sase ikamure mavoters mukati memacities unoona apa pamba ne 1000 voters maybe mukazoenda ipa munoona pane 500.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC sezvo vatauriri vayo sachigaro Justice Priscilla Chigumba vautoile Slaikwana nava Rodney Kiwa vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi ZEC inogara ichiti haina divi rainorerekera mukuitwa kwesarudzo. Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti sarudzo dzegore rino mahumbwe chaiwo.
Tinotambira sarudzo dzabva kuitwa idzi sesarudzo dzisina maturo zvachese. Ndofunga chiro chekutanga kuti tione sarudzo dzinoitwa mazuva maviri. Nyaya yatinyanya kutisuwisa inyaya yekushota kwaitwa maballot papers. apo Zeki yanga achitaura iyo kuti yakagadzirira sarudzo.
Vanoongorora sarudzo pamwe neveruzhinji vanoti sarudzo dzegore rino dzakavhiringwa nekushayikwa kwemapepe ekuvhotesa, kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe nekushayikwa kwemazita evanhu mugwaro revavhoti. Zeki inotarisirwa kubuditsa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mapurisa azivisa kuti asunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita 41 kana kuti 41 senzira yekuvamisa kuburitsa zviri kunze kwemutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mugwaro ravaburitsa vati zvakabuda musarudzo izvi zvanga zvichizoziviswa nhasi sezvavanoti zvakavimbiswa nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakasungwa ava ndeve Zimbabwe Election Support Network, Election Resource Center nevesangano rinozviti Team Pachedu, uye vaonekwa nemagweta avo paHarare Central Police Station. Asi vachitaura neStudio 7 nhasi masikati, vasungwa ava vasati vaonekwa nemagweta avo, vanoona nezvekubuda nekupinda kwemashoko muElection Resource Center vatakunda tsunga, vatsutsumwa chose nekusungwa kwavo.
Nezuro muso wa 23 August muso election kuma 8 dzemanheru pakasvika mapurisa ku data center re ERC nezesni wakasunga vashandi vaishanda pa data center ipapapo. Isusu chirungu tichamisa se ERC ndechekuti vanhu vakasungwa nezuro havasati vapiwa nguva yekuti vasangana nemalawyers avo vatsanangurire malawyers kuti vakasungirwei.
Hatina kukwanisa kutaura nerimwe remagweta evasungwa ava, Muzvare Roseline Hanzi, mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi Muzvare Hanzi vanyora padande mutande kuti vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekutyora Section 66 yeElectoral Act. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati ivo mhosva yevasungwa ava ichanzwika kumatare.
You will see when they appear in court. You will see the charges. Definitely the charges are there. You will see when the charges are being reviewed in court. But as far as I'm concerned, they contravene the country's laws, so the due process of the law must be allowed to take effect.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaHarashwiti Mukundu vati kusungwa kwevanhu ava kunoburisa hudzvanyiriri webato riri kutonga reZANPF.
Kusungwa kwakaitwa vashandi vemasangano akazvimirira OGA anoongorora kufambiswa kwesarudzo Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kunoburitsa hudzvanyiriri nekutya kuri kuitika mubato reZANPF. Masangano aya haasi masangano asingazikanwi, masangano anoshanda zviri pamutemo munyika yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi kuvhundutsira, zviri kuitwa izvi kumbunyikidza.
Mumwe wevatsigiri vebato TCCC vaElvis Mugari vashorawo kuita kwemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba, avo vanofungidzirwa kuti vakabata nzira bato reTCCC mumhaka iri kupomerwa vashandi veZesni neERC vachitaura padande mutande ravo reTwitter.
Saka zviri kutaurwa navacharamba ndezvemugodzi matsuro zvekuti CC yanga iri involved pane vanhu vaVezesini neERC vaita basa ravo. Tinoziva vanhu ava veElectoral Resource Center, Election Resource Center neZesini vanoita basa iroro. Ibasa ravo seCivil Society nyika yoga yoga ine maorganizations anoita saizvozvo.
Asi mukuru wezvekubuda nekupinda kwemashoko muZANPF vaFarai Marapira vati igaro ziva kuti mutemo mutemo unofanira kutevedzerwa.
Mutemo ndonamo inotibatanidza tose senyika, nekuti ndiyo inotigavhena kuti tizive pekutangira nepekugumira chokuita nechekusaita. Kana veZESN neveERC vachiti kusungwa kwavaita nekubatirwa midziyo yavo namapurisa hakusi pamutemo, vane mvumo yekuenda kumataredzi mhosva vonetsana navo kuti zvavanga vachiita zvinenge zviri pamutemo here. Asi tichatinongokurudzira ndechekuti kana pane havhuna mutemo mapurisa ngaabati.
Sarudzo dzakaitwa nezuro munyika, ikuwo dzikapfuma dzichienderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Nhasi pasina mufaro kune vanovhota vazhinji mumaguta nechikonzero chekusavepo kwezvikwanisiro zvekuvhota pavaivhotera zvichisakisa kunonoka kwekuvhota. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Sarudzo dzaenderera mberi nhasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Rutendo Mawere anotipa mamiriro akaita zvinhu muHarare.
Bato guru rinopikisa reTRCC rinoti harisi kufara nekubvumizwa kuvhota kwaitiswa vanhu vasingagare mudunhu reHarare West. Vari kukwikwidza vakamirira TRCC muHarare West muzvare Joana Mamombe vaudza vashandi veZEC kuti havasi kufara nekuvhoteswa kwevamwe vanhu vanga vasiri mugwaro revavhoti.
Takungoona vanhu vari kungouya vachipinda vachinzi vane nhamba dzavari kufonera dzavari kupiwa dziri kukonfirma muBVR. So isu nyaya yedu nderekuti aiwa ka kana mune BVR machine yacho ngaiuye pano konfirma maagents edu aripo vachiona zveshuwa kuti munhu arimo. Pane vanhu vane maslips, mavoter registration slips ayaya vari kurambirwa kuvhota. Pane vanhu vari kushandisa star 265 hash vari kurambidzwa kuvhota. Kwozoya munhu bodzi ane namba. Namba iri kunzi kufonerwa kuPVR sender ndiye ochibvumidzwa kuvhota nemhaka yei.
Kanzura weward 16 kuHarare West vaDenford Ngadziore vati vakwanisa kumisa vamwe vanga vachida kuvhota paMaranatha, asi munhu mumwe chete angatovhota kare kuHague Park Primary School.
Kunzi izvo munhu asiri muvhota zoro anovhota through a phone call inofonwa naofisa weZEC achifona someone kwatisingazivi namba yacho, kwatisingazivi even address yacho, achibvunza kuti munhu uyu ari muvhota zero here. Munhu iyeye angangoti yesi ari muvhota zero, zvonzi chimupei ballot atovhota. Ndau dzokuti zvakadaro hazviitiki.
Mukuru anga achiona nezvekuvhotesa kuward 16 vaGift Homwe vati vanga vasina kuona izvichiitika nekudaro vanga vaudza vari kunyunyuta kuti vaende kuhofisi yeZEC. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutevedzeri wasachigaro veZEC uye vari mutauriri wekomishin vaRodney Kiwa sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Tata dzakunzwawo kubva kumushandi mukuru kuZEC vauto Ilesla Igwana. Asi mutauriri wemapurisa vaPoutembanyati vaudza Studio 7 kuti hakuna mbomangara nyaya yevavhota vasiri mugwaro revavhoti.
So far tina ripoti yatati tapiwa isusu.
Mumwe wavavhota nhasi ndiamai Biula Mutunami, avo vati vakatonhorwa zvakanyanya nezuro usiku vakamirira kusvika kwemapepa ekuvhotera.
Chandu chakanditonhora zvakanyanya kusvika voisi ramukaakadii sandazotirike ingoinda ndinovhota.
Vakolin Chageza vati zvinovashamisa zvakanyanya kuti sei bepa rekuvhota rakashayikwa musi wekuvhota. Vahomwe vabvuma kuStudio 7 kuti nezuro vanhu vakavhota kwemaawa matatu chete sezvo bepa rekuvhotesa musarudzo dzemakanzuru rakanonoka kuuya uye rakazoshota zvakare. Kuvhota kuri kutarisirwa kuvharwa nhasi nguva dzakasiyana-siyana. Dzimwe dzenzvimbo dzavhurwa nhasi kuti vanhu vavhote muHarare dzinosanganisira Marlborough, Warren Park neWestley. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vati sangano rezveupfumi reBRICS rakoka dzimwe nyika nanhatu kuti dzive nhengo kusanganisira Iran neSaudi Arabia kutanga muna 2024. Brazil, Russia, India, China neSouth Africa ndidzo nyika shano dziri mugungano iri parizvino. Vashandi vaenderera mberi nhasi vachiongorora nzvimbo yakadonhera ndege yakanzi neRussia yakanga yakatakura mukuru wekambani yemauta anorwira mari yeVagner, Yevgeny Prigozhin, nevamwe vakuru vekambani yake yemauto. Masangano yenau murashia ati mitumbi yevanhu gumi vose yakawanikwa nekukasika, asi izvi hazvisati zvatsvakurudzwa kuti chionekwa kuti ichokwadi here. Nengo sere dzebato reRepublican Party dziri kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica dzakaita gakava kana kuti debate nezuro panyaya dzakasiyana-siyana. Mugakava rebato radzo rekutanga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vari kutungamira mujawo wekumirira bato reRepublican Party vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump havana kupinda muhurukuro yemaava maviri yakaitika nezuro iye. Kunyange hazvo Zeki isati yapedza kubudisa zvabuda munzvimbo dzese dzemasvingo zvayabudisa pazvivhitivhiti, zvinoratidza kuti ZANU-PF yatove nezvigaro makumi matatu mudare reparamende uye kutorawo zvigaro zvemakanzuro kumaruwa. Bato reTriple C rinonzi ravanawo zvigaro zviviri zveparamende mumadhorobha emasvingo neChiredzi uye ichikundawo zvine mutsindo musarudzo dzemakanzuro mumadhorobha maviri aya. Godfrey Mutimba anotipa mamiriro ezvinhu mumasvingo.
Nyore anoona nezvesaradzo muTriple C mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vati vakakundwa kumaruwa nekuti bato reZANU-PF raishandisa mhirizhonga nekutyidzira vanhu richishandisa bazi refazi.
Kuti anyorwa zita rake ozoredzwa kunofotera paya paya. Saka ndinoona kuti ndochinhu chakanyanya kukonzeresa kuti vanhu vavote mavhotero avakaita. I can sum up ndichiti vakaita harvest from fear.
Asi mutauriri weZANU-PF masvingo vapepukai chive vati vakunda kwete nekuti vaishandisa mhirizhonga asi nekuti vanhu vane chivimbo neutungamiriri hwavo.
Izvo zvokufungidzira kuti fazi ndiyo yakatadzisa Triple C kuhwina manyepo ayo. Fazi haina kubvira yaita mhirizhonga asi kuti Triple C ndiyo yakatoita mhirizhonga ichiedza kurambidza fazi kuti iite basa rayo sezviri pamutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChiredzi Central kwabudiswa zvabuda musarudzo neZeki vari kufadzwa makumire veTriple C avo vakunda zvine mutsindo vati vari kufara zvikuru.
Ruzhinji rweChiredzi rwakasarudzwa kuti ndinge ndiri nhume yavo inoenda nezvichemo zvayo kudare reparamende. Saka ndinotenda zvikuru nemukana wandapuwawo neChiredzi. Zvingareve kuti ndinogona kupfuura vamwe vose asi ndichavawo muranda uchashanda navanhu zvakanaka tichisumudzira musha wedu weChiredzi. Donzvo redu guru ndokuti Chiredzi isimukire, Chiredzi ive nzvimbo inoratidzika, Chiredzi ive nzvimbo inoramba ichingokura.
Vamakumire vakunda vanga vachivateverera veZANU-PF vaFrancis Moyo. Nengo yeZANU-PF vasengera emanyangi vari kupembera nezvabuda musarudzo dzemakanzu mudhorobha remasvingo apo vakunda kuwadhi kwavo kuwadhi 10. Ukuwo Triple C yakunda mumawadhi mapfumbamwe, ZANU-PF katora rimwe chete mudhorobha remasvingo.
Ndinozwa kufara chose masikati ano nokuti ndikufara zvisingamboiti ndeye zvora nhasi kana pana munhu akabuza anhu ari kufara ndini. Nekuti vanhu vewadhi 10 vaita chivimbo neni sakanzela anga agara ari sitting kanzela. Ndidzosera zvinoreva kuti vane chivimbo neni kuti inokwanisa kuvabatsira nyaya dzeservisi dhirivhari mukuta, nyaya dzemarodzi.
Zvabuda musarudzo mune mamwe matunhu zvange zvisati zvaburiswa pataenda kumhepo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino toenda kumashonaland west uko mutori wedu wenhau Nunura Ijena anoti nhengo yebato reZANU-PF muchinoi iyo yakakundwa musarudzo yemumiriri weparamende yafumovhara zvibhorani zvishanu zvainge yacheresa munguva yekutsvaga rutsigiro. Ukuwo vanga vari mumiriri weNorton muparamende yadarika vatemba muliswa vachikundwa musarudzo dzane zuro idzi.
Vatoma Mtidzomba vakumovhara zvibhorani izvi pavaziva kuti vakakundwa nenhengo yeCitizen Coalition for Change vaLeslie Mhangwa. Asi vaimirira vachidzomba musarudzo kana kuti Chief Election Agent vatatenda chitate vati manyepo vachiti zvibhorani zvinovharwa manheru senzira yekuti zvisaurayiwe zvichizovhurwa mangwanani ega ega. Asi patavazivisa kuti nhasi zvaseva zvakavharwa vabva vangoti chero zvamunenge mafunga. Mumwe muvhoti vaSamsoni neweyemhuka vanoti vanofara nekukunda kweTriple C musarudzo dzemakanzura muchinhoi umo yakakunda mumawadi gumi ikakundwa mumawadi maviri chete.
Ini semugaro wemuchinhoyi ndinofara zvikuru netripc nekuti yakakunda zvine mutsindo muno muchinhoyi. Zvigaro I think zviviri chete ndo zvakangotorwa nezanu oro nemamwe nezvimwe bato nemamwe mabato asiri etripc.
Bato retripc iro rainge riine vamiriri vatatu muparamende munzvimbo dzinoti Kariba, Chinoi nekadoma rinonzi riri kutarisira kukundawo kukaroi Norton zvimba East necheguti West kuwedzera pazvigaro zvaragara riinazvo. Vamuriswa vabvuma kuti vakakundwa kuNorton navaRichard Tsvangirai vanove mwanakomana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakave mutungamiri wekutanga webato reMDC.
Ndofanira kukudzai sevanhu vandashanda navo kuti I've conceded defeat, ndabvuma defeat, ndorongwa hwaMwari.
Vatsvangirai vanoti vanofara nekukunda kwavaita vamuriswa vachiti vanofanirwa kubatana kuti nzvimbo yeNorton ibudirire sezvo vakaita zvakawanda.
I'm very happy and to the Norton structure is on a mantine.
Mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu remasarandi West vaAusten Rovu vanoti zvakabuda musarudzo nezuro zvichatanga kuziviswa nhasi. Kukariba vakasarudzwa kumirira wadi 6 vaGeorge Masendu veTripc vanoti bato ravo rakakunda mumawadzi mapfumbamwe ose mukariba kunyange hazvo ZEC isati yazivisa izvi zviri pamutemo. Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo richamirira kunzwa zvizere kubva kuZEC asi vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende. Dunhu remasarandi West rine zvigaro zveparamende makumi maviri nezviviri zvaikwikwidzwa. Muparamende yapfuura ZANU-PF yaive iine zvigaro gumi nezvisere, CPC iine zvitatu kuchitiwo nhengo yaive yakazvimirira imwe chete vamuriswa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvinotombonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzakaitwa nezuro nyika yose dzakaperawo nhasi mune mamwe matunhu.
Ndinoitwa Thomas Ndirange, ndiri pamarondera. Zvakare ndinotaura kuti zvinotishamisa ndezvekuti mavhoti akavhotwa asi kuzoona time dzakazovhota vamwe vanhu inga iri strategy yekuti vamwe vanhu vakwanise vatadza kuvhota zvakafanira munzvimbo dzakaita naHarare idzo, vatadza kuvhota in time. Chitsotsi changa chichida kuitwa chese ichocho icho, asi tinoti vanhu veCCC ngatirambei takashinga, tinokunda apa ndo patinokunda chete.
Inini ndinofara zvisingaiti mukoma wangu. Ndiri kuSouth Africa, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe. Tiri kungoona zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zimbabwe yedu tiri kuda kuti mukomana apinde, but tiri kutoona kuti mapolling station mamwe atiri kungoona tiri kuno kunze kwenyika uku tichinzwa kuti maballot papers akazononoka kusvika nekuzononoka kuvhotewa kwemamwe mapolling station. Izvi hatisi kufara nazvo, ndo zvinokondoratidza kuti ZANU iri kuda kutibivira.
Izvo zviro izvo ndo zvinoshamisa manje zviri kuitika muZimbabwe izvi. Mavhoti 2 days ndichivhota, zvishamiso izvo. Pane zvavarura kuita vasharuka ivavo. Taremba, taremba ndiyo nekubirwa namunanga. Taremba chirwendo kunyepa, unotopapinda chete chamisa ipapo, kusada nekusada. Chamisa tiri kutomukanda chete.
Raiti, ini ndinonziwo Gerald Chizuza. Takavhota asi mavhotero atakaita haana kumbotifadza. Pakaita madelays akanyanyisa, takazovhota kuma9 usiku. Zvinova zvinhu zvava zvatotifrustrate and we are still frustrated. We don't know kuti the promise yaita takapuhwa nezvatava tichikarira nematauriro awaita mumawairosi nenene ichokwadi here mavhotsi aya anozobuda chaizvo chaizvo pagwinyiro primary constituency is worth 34 nehand iri mufakosi tiriranda mufakosi.
Ine ndiri mugari wemuchinhoyi ndiri kwaFarai. Sarudzo maonero andakabvita inini anga akanaka, but kuna vamwewo dzimwe nzvimbo imwe muno muchinhoyi naona makansalas imuno mchinoiwa mwacho waluta zvikutenga vanhu bigbi ndokona mwone ndaona usina kunaka asi ndaona semusangano wedu wetu wose zvinhu zvakanaka zvose kuti zvakamba zvakanaka
inini hangu I just wanna say kuti Munangagwa tsoro dzake tiri kudziziva akatoronga kudhara kuti maelections anohwina atori nemapepa aakaisa ekuti maelections akahwina mabaloti evanhu vavhota anonzi arasika sei tikuda proof tikuda evidence tikuda kuona mota yacho yemabaloti acho arasika isusu hatichadi hurumende iyi ngaasati fose kutongwa naiye hatichadi Munangagwa akoniwa kutonga nyika
akasimba here pastudio 7 apo tinotenda mwari nezviri kuitika kuti maelection ari kuenda mberi asini kufunga kwangu ameno kuti zvingaramba zvakanaka here kuti zeki icharamba ichiita basa iye aita zvinhu ndokurodzi kutadza tingati nini waita musikana webasa womusvikira achiita musikanzwa mumba mako nemurume womuramba uchimuti ari pabasa here ndo zvatinofunga isusuwo hama dzangu kuti zvanga zvakanaka kuti isaspendwe
Zimbabwe makadii takamirira maresults vana vezimbabwe vanhukadzi vangave vanopinda mupolitics vana maichinamano vana Margaret Dongo comrade Margaret Dongo ana mai Priscilla Msia Irambwi Mushonga vamwe vakadaro women of note vaitaura zviri vibrant munhingi muparliament vari kudo kukwikwidzawo endai munotengei munotsvaga hanisa dhe mazuva iwayo munzwe zvaitaura even maerutichinamano murume wavari minista ai mufesa izvo ana maevelarios banda zvameno kuti vangajoina namonzora voita sekasi yavo nokuti hatizvioni
tinotenda vateereri vakwanisa kutumira mashoko avo kuno tichikuyeuchidzai kuti idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chelive talk na 8 PM nhasi manheru ano tiri kuenderera mberi tichitaura nezvesarudzo uye zviri kubuda musarudzo zviri kuziviswa nezimbabwe electoral commission kana kuti zec kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi bato guru rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti CCC rinoti zimbabwe electoral commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka ichiita maune kuti ibatsire bato rezanu pf kukunda musarudzo asi zimbabwe electoral commission yagara hayo inoti haina bato rainoshanda naro mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita 40 nemumwe kana kuti 41 vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo sarudzo dzaenderera mberi nhasi mune dzimwe nzvimbo muHarare vamwe vachinzi vakavhota zvisiri pamutemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo
Soku isika tisenda baku vii.